A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 6th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And welcome to our segment, the Women's Roundtable. Tonight, we are discussing the continued challenges faced by most families amidst rising food prices of basic commodities and mealie meal shortages as the country battles with drought and other economic challenges.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But kwamuri madzimai musakanganwe pano pachina chemadzimai.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome once again. Tonight we are discussing the continued challenges faced by most families amidst the rising prices of basic commodities and mealie meal shortages. As the country battles with drought and economic challenges, how are families surviving? That's what we'll be discussing tonight, sir.
The latest data from Zimstats shows that Zimbabwe's poverty datum line increased by 14.5% to $4,188 in December 2019,
and this means that an average family of five, which required $4,188 to meet their basic needs during that month, in November the line stood at $3,656, although labor body Zimbabwe Congress of Trade Unions says that this is higher.
Some rural teachers say its members will report to work only once in 2 weeks due to financial incapacitation after government failed to satisfy their pay increase demands.
And the government says it is in the process of aligning wages and prices to ease economic woes. The new tripartite negotiating forum comprising government, organized business and organized labor held its inaugural meeting yesterday, tackling the issue of erosion of the purchasing value of wages and salaries due to price increases.
And the meeting discussed at length factors such as currency stabilization, the poverty datum line, and the three-tier pricing system used in some sectors of business, and agreed on several issues to do with the economy and other factors.
However, no agreement was reached on the formula to link wages and salaries to inflation, and this has been referred to the technical team for further discussion.
This is happening as the World Food Program, which is mobilizing funds to feed the needy in the country, recently said Zimbabwe is in the throes of its worst hunger emergency in a decade, with half the population seriously food insecure. How are families making ends meet? Yikho-ke esiyabe sikucubungula-ke lamhlanje ntambama lapha ukuthi indlala ilokhu iqhubekela phambili elizweni. Siyabona-ke ukuthi abantu bathi iholo liphansi aleneli ukuthi benelise ukuhlawulela zonke indingeko zabo. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi laba balisi ikakhulu izisebenzi zikahulumente eziningi sezikhalale umsebenzi, kodwa abakhalalanga ngokwazakalayo ukuthi abasayi emsebenzini ngokupheleleyo. Sibonile laba abalisi bemaphandleni, laba ababevele behamba amalanga amalutshwana ngeviki, sebehamba amalanga ilanga elilodwa kuphela, okusho ukuthi amalanga amabili ngamaviki amabili ukuthi bengaxotshwa umsebenzi. Ngani? Ngoba iholo labo alenelisi ukuthi libaphilise. Yibo-ke labo phela imuli esikhuluma ngazo. Sikhumbule ukuthi ababalisi laba ngomama, ngobaba, balabantwana, bayababhadalela indleko zabo zonke. Njalo siyabona ukuthi abanye vele lemsebenzi bavele abalayo ukuthi bathengisa iloba yini abangayibona engabancedisa ukuthi benelise ukuhlawulela indleko zabo. Ngakho lokho-ke akulula. Inhlanganiso ezizimele ezifana labo European Union, labo World Food Programme, zithi zisadinga imali yokuthi zinike imulilezi ukudla njalo okunye zilakho vele zivele ziyakwaba kodwa imali ngiyokwengezelela ukuthi kuqhubekele phambili uhlelo lwabo lokunika abantu ukudla ngakho sicela ukuthi lapho khona unqa usilandela lapha ukhasi lethu leFacebook usiyele inombolo zakho kumbe umbiko wakho ofuna siwubale emoyeni sizawubala emoyeni kumbe inombolo zakho zocingo sizokutshayela ucingo sikubuza ukuthi kwenzakalani njalo siyakhuthaza abesifazana umama ukuthi labo bebhale inombolo zabo bephatheke kulolu hlelo ngoba ngolwabo sizwe ukuthi baphila njani kodwa sivimbeli muntu ngakho ke siyathemba ukuthi liza kwenze njalo malini
aiwa kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai tiri kutarisa isu nzara iri kunzi yatekeshera munyika tiri kutarisa kuti veruzhinji nyanya madzimai zvii zvavari kuita kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika mumadhorobha uyezve nekumamisha pari zvino vanhu vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mhuri hadzisi kukwanisa kunge dzichidya katatu pazuva sezvaimboitika kumanguva yapfuura nekuti chikafu hachisi kuwanikwa zvinhu zvakadai sehupfu hazvisi kuwanikwa muzvitoro uye pazvinowanikwa hazvisi kutengeka regai timboenda kune vamwe amai vari kunoton vanga vari kutaura ivo kuti vakutoita basa rekutengesa mabhodhoro kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe iyo ichiwana cheruviri vakataura nemutori wedu wenhau Thomas chiri pasi
Mungatsanangurira kuti mhuri yenyu yamuinayo pano imhuri yakakura zvakadii chikoro muri kuchikwanisa here saka tingati mukunhonga zvigubhu nekutengesa mishonga yamuri kuitengesa iyi muri kukwanisa here kunge muchipa vana chokudya
chokudya chacho semari iri kunetsa iwe ukangowanawo pamwe tikazhinji vanitoraravo nenzara tenge tavanawo vakatengawo mushonga wacho towanawo kutenga kazigu wacho waakudhura zvabvidza kuita 170 saka zvinhu zvacho zviri kunetsa
aiwa apo tiri kunzwa vamwe amai vari kutaura ivo vari kunoton vachitivo vari kutoita basa rekutengesa mishonga uyezve nemabhodhoro anenge asina chinhu kuitira kuti vawane cheruviri vari kuti ivo pari zvino vari kutotadza kuti vawanikwe vachitenga zvinhu zvakadai sehupfu regai tiende kune vamwe amai zvakare tinzwe kuti vari kurarama sei kudunhu ravo kwavari
upfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndinegara nevana havashandi sematauriro yatikuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamari icho tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chai chai kuti uiwane ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mongoitana kadimbu dimbu moona kutya
po tiri kunzwa kune vamwe amai varivo vari kumashonaland west vachitaura ivo kuti vaakutorarama neupfu hwetsaona hwavanotiwo vanotenga padiki padiki uyezve vari kutaura ivo kuti mhuri yavo yakungodya kamwe chete chete pazuva nekuti upfu nezvimwewo hazvisi kuwanikwa saka vari kutivo nzara yatekeshera mudunhu ravo remashonaland west saka ndozvimwe zvatiange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichiona kuti sangano reworld food program nemamwewo ari kutaura kuti ichokwadi pane vanhu vanhu vanodarikidza 8 million munyika vari kutarisana ivo nenzara uyezve vari kuti ivo vane kumwe kwavachange vari kubatsira kana paine vari kuwana rubatsiro uhu mudunhu mavo munogona kuuya monyora namba dzenyipo pano togokufonerai kuti tinzwe kuti muri kubatsirikana sei nekuti pane vamwe vatakambotaura navo ipo pano vachiti vari kuwana zvinhu zvakadai sebinzi nemapfunde nezvimwewo kuitira kuti vararamise mhuri saka ziyai zvokuita muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tibva tawanikwa tichinzwa zvamuri kutaura uyezve vamwewo vanenge vakwanisa kunge imi mukapinda muchirongwa vakunzwei zvamunenge muri kutaura star
yebo ke sibakhona njalo abanye ababekhuluma ngodaba olufanayo asizweni kuthi bebesithini abesifazana
njengobona ti ndipheka umphulo kukho ndisithi anasi tshewo ubekhula yasala mbitshaya ngafaka impuphu bese ngifaka epaniso faka amalahle kungasiki
sakula nto esiydlayo singaphuma umbona lowo yiwe sigayisa wona kathe siba sinika amabeli abolileyo okubomva okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasithatha kufuna imali nxa kufuna imali imali yakhona kawula ikubona senza iplani usuke uyelapha uyelapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla esiswini abazukulu bathole ukudla bevile esikolo
hayi zifuyo vele akusala akusela zifuyo vele sezifile zaphela ngisele nje ngu 2 3 2 3 wekuti wakule zifuyo kuno
ndinazira sifisa ukuthi ngapo kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singala nto zokulima
ngikulilie nendlovu ngihlala egwenyimo siswele izifuyo asilalutho lokuthi umbe loba le ndlala njengobinje ukuthi singathengisani ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo njengoba le dam loneli yikho lisina khathesi zulu amanzi yikho siwathola khathesi
lapha mntanami ngilahlekelwe izinkomo ngoba angisela bani ongangincedisa umkami wabhubha so ngisele labantwana labazukulu zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi-drought la manzi abengasatholakali ezinye bezibhalela zibanjwa ludaka so yikho kuyiqedileyo
yebo ke lapho besizwa ke abantu ababekhuluma le studio 7 ngokubahluphayo ezigabeni zabo bekhuluma ke le ntatheli izindaba zakhona phake emsakazweni njalo siyezwa kuthi ecingweni sile umhlonitshwa wethu wakuqala ukhansela Lilian Mlilo wakobulawayo siyakwamukela kuhlela
niyabonga
yenthembo bazwile abantu ade bekhuluma lapho basemaphandleni bekhuluma ngokubahluphayo ngendlala uthini ngokwenzakalayo
indlala ikhona sibili hayi umumo wawukho rayithi sibili izinto ziyadura izulu kakula kathesi ngimzwile ulibenzofu lapho ekhuluma ukuthi vele lezifuyo ziyafa akulanto erayithi ngizigugu engani khuluma njengomuntu emakhaya kuyafanana kathena emadolobheni indlala ikhona abantu sebephila ngokuthengisa sebephila ngemakhethi uyaliwodi itamatisi lidula la uphinde ubize lithengisa lidulise ukwenzela ukuthi uthole i-profit ukuthi la uphile uthenga impuphu yena lesidura kunzima sibili akuphileki
yes siyeza ukuthi labo bebekhuluma besemaphandleni kuqala kwakungani indlala yikho lapho esuka ibhahe khona kakhulu khathesi ke sokunjani singathi indlala sokufanana yini le madolobheni
sokufana le madolobheni ngize ngithi emaphandleni engcine kungaba ngcono ngoba emaphandleni ngalingasesesesezi izulu bayadobha olude bayadobha odelele lapha emadolobheni ngoba lingazelifafazi izulu siyathola amanzi kuphela ngaphandle kwalabo abanama-community gardens yibo abangasevaiva ngoba bayakwanisa ukuzilimela imbhida yabo yokuthi basevaive labo baphile umuntu abesekwanisa ukuthi athenge impisi ngokuyimadlana khona lokhu ayabe kutolile engxenye ethengisile umbhida wona lo i-community garden
Yes, sikhuluma ngama community gardens wona lawo abantu abaningi bayafinyelela yini njalo i-councilor ibathathelanga yini ngoba bayekwangani kuloda kunganakubhedakala ukuthi uhamba njani alokho ekhona lokho esebenza ngemfanelo abantu bonke bayenelisa yini ukuwathola nxa besenelisa bengabhalisela
ye abantu abaningi bayawathola ama-community gardens akusoqiniso lokho ukuthi i-councilor yayizithathela abantu ama-community gardens abantu akhona ama community gardens esithi council ayimhlobechini kulamanye angabhadalelwayo ku council ayi free kuma communities ukuthi abantu bazilimela bayenze konke abafunayo kuyabe kulezi borani futhi khona lapho kube sokusile lamanye aliswayo alise to council ukuthi nalabantu babe belima bebhadala nje imadlanyana yona leyi engange kumbe 20 pound ngenyanga belima khona lapho yabo basurviva khona labo abantu ngoba bazilimela imbidi yabo bethengisa
yebo ke manje ke sesikhangela abantu makhaza khonapho edolobheni baphila ngani siyananzelela ukuthi labo abasebenzayo bakhala ngeholo eliphansi pho umuntu nxa ivele engasebenzi kungela nto ayenzayo kuyini okumphilisayo le muli yakhe
kunzima kakhulu ukuphila nxa ungasebenzi abantu babe sebephila ngakho khona lokhu ukuzilimela kumagardens wona le engikhuluma ngawo bethengise yikho ngibone ngani kulezi nsuku emadolobheni ukuphila kwakhona okunzima lokuphila ngemakhethi nxa ulakho kuyimali khona lokho kokuthi ohambe ewoda ngoba le makhethi yakhona xa sisiza abafika khona ngala kusabambeki itamatizizi umuntu ekutele sithi ulithenge nge 100 and something pond, 150 pond, 100 pond. We are thinking that maybe we should make a decision. We want to make some corner for the matter of pay.
Yeah, just now, my councillor, Gulen Shelo, he parted with Guzo. Ogutili, nige abantu gus.
Yes, we are calling Shelo. We are talking about Ogutili. We are talking azoncedisa avela nje kwezindawo bebona ukuhlupheka kwezakhamuzi khona lapha emadolobheni amadonalayo asincedisayo ngoba bayabuya lo mumbu abantu bahlehlelane ukuthi wonke umuntu afumanise ukuthahle abanye basinika impuphu ukuthi abantu bafumanise ukudla ukuthi badle yikho ngibona ngani yikho abasizakala khona abantu emadolobheni ngoba lokhu kuyabe kungelambhadalo ekhitshwayo kuyabe kuyikudla ukubiswa ngodona
yebo kuyezwakala ye sizabuyela njalo kubo lokhu bambile khonapha ecingweni sizwe okuningi ngalawo madonors akhona sidedela abanye
I want to know kuchingamidza iyi amai honorable Linette Karenye vanova ivo mumwe wavatevedzeri vebato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa pano pachirongwa chedu. Hello, Mai Karenye.
Hello.
Ehe. I want to reward zvedu tinokuchingamidza ipo pano pachirongwa chedu.
Aiwa ndinokukwazisa wakadi zvako nevasi.
Aiwa tiriwadi. Maikarenye muri kunzwa iri mudandaro yezvinezvi vanhu vari kutaura iwo pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika. Nhasi tinonzwa kuti manga muri kuchinoi nebato renyu. Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona mukufamba kwamuri kuita panyaya yenzara iyi.
Mukufamba kwatiri kuita mavhenasi ichokwadi kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Zvaakurakidza izvo kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvinoti vanhu vese vemuZimbabwe vadye vachiguta uye umwe naumwe ave neupenyu huri nani pamusha pake zvinova zvaakushamisa kuti kare taiziva kuti nzara kazhinji inoenda kumaruva chete but pari zvino Zimbabwe yarakidza kuti kumaruva nemudhorobha imo macho munonzi mumagetsi ndoo matoe nenzara kupfuura kumusha taakuona mhuri zhinji mavhelasi dzaakukwanisa kungomuka chete vachiendesa vana kuchikoro vasina kunwa tii nechingwa vana vaakutadza kudya chingwa chinonzi chatagara tichiziva kuti pamusha munhu wese anokwanisa kutenga chingwa sadza chairo chairo vanhu vaakuridya kamwe pazuva kazhinji zhinji kana ratowanikwa
inenge riri revaya vanenge vakwanisa kutenga asi pari zvino zviri kuragidza kuti munhu wese wemuZimbabwe chero ari kuenda kubasa mari yake yacho haizi kukwana kuti atenge hupfu unopinda mupick and pay unoona queue isingaiti tadzokazve pa 2007 na 2008 paya pataiti chero ukada kuenda kunotsvaga chikafu waitadza kuchitenga saka pari zvino hupfu 10kg chaiyo chaiyo mustreet tiri kuitenga ne 130 RTGS vamwe ma 150 RTGS ukangozvitarisa wega Marvelous unoti ko gogo vari kumusha kuchimanimani gogo vari kumusha kucholocho vanowanepi mari inoita 130 RTGS zvoreva kuti chinhu chatove kuratidza kuti vazhinji vari kurara vasina kana chavaisa pamuromo vazhinji vari kurara chero vana chaivo chaivo vasina kudya porridge zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika asi mubvunzo wangu unoenda kuti kochatsakisa kuti tishayiwe chekudya chii ichokwadi here kuti chero iyo mvura yacho yakanaya yegore rakapera rakatadza kuti tikwanise kuwana cheuiri kuwana chibage kana kuti zvii zvanetsa ini ndaona kuti haiziri nyaya yemvura chete inyaya yekuti tine mafarms atakatora Zimbabwe ZANU-PF yakatora mafarms Marvelous ukatarisa mafarms iwayo haana kurima ukatarisa mafarms iwayo vari kurendesa kune vanonzi vanogona vacho kurima ndoenda panyaya yechingwa chaicho chatava kutenga ne20 bondage you ask wega mubvunzo wokuti makore nemakore taiziva kuti vana railway vaya veRMSG vaikwanisa kutakura vana hwiti kubva kuna nachikangai vachienda kuna GMB pari zvino hwiti iyoyo haisi kana kurima varungu vatakadzinga muno kana kuti vanhu vatema vamwe vairima vatakatorera mapurazi vazhinji vakaenda kunana Zambia nhasi uno Zimbabwe ndopo yoenda kuZambia ichikumbira kuwana rubatsiro vachinotenga zveikoko kwandiri zvinoratidza kuti kuutungamiri husina pfungwa mukati nekuti taidai tichiita madiridziro iyo command agriculture yaidai ichiisa mari ikoko yemadiridziro kuita mairrigation but mari idzodzo dziri kungotorwa dzichiiswa muhomwe saka imwe nzara yatiinayo muZimbabwe haiziri yekushora mwari kufanana yekwemvura but inyaya yekusashandisa pfungwa hurumende yezano yatadza kutungamira Zimbabwe nekuti pari zvino chokwadi ungandiudza kuti neikonomi mumire wayakaita neupenyu hwatiri kurarama taakupinda mukiu kunotsvaga 10kg yehupfu
amaita ranyaya tiri ipapo
mashops unowana chikafu uchitenga nemari yako paunodira
tiri ipapo maika renye vazhinji vamwe vatambu yenge tichitaura navo panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika vari kuti saka imi bato renyu remdc zvii zvamuri kuronga panyaya iyoyi nekuti vari kuti ivo aiwa vanhu munyika vafukama nenzara zvii zvamuri kuronga sebato remdc kuti muite panyaya iyoyi
mukatarisa president wedu mazuva mashomapfuura vanga vari kumhiri ikoko kwemakungwa vachizama kukumbira vaya vanotipa rubatsiro nekuti dambudziko nderekuti hurumende yedu ikatarisa ganda jena kana ganda remunhu mutema chero achingoopoza vanotadza kana kumaneja ikonomi vanotadza kana kubatsirika nevazhinji vachivatarisira so president vedu pavakauya kunze kwenyika ikoko vanga vachitaura nevese kuti Zimbabwe iwane rubatsiro mukatarisa maNGOs mazhinji anozounza chikafu vanenge vanokumbirwa nevaya vanenge vachiziva kuti tikanokumbira nekuti haungaiti shamwari yaunoti ukakumbira sauti haikupi sauti so isu tinoenda tichinokumbira ikoko asi dambudziko Marvelous chikafu chiya chauyazve nemaNGO vari kupoliticisa chikafu ichocho kukatarisa even chikafu chinotengwa nemataxpayers yevanhu vanoenda kumabasa vanochiita politicize tine zviumbo hukuru you could see kuti vamwe maMPs atori on mavideos ari viral vachiti izvo hakuna munhu wemdc kana kuti hakuna munhu weopposition party achawana chikafu asi ukachitarisa hachizivi chikafu chezano chikafu chauya nemari yevashandi vanenge vachitorwa mataxes but ZANU-PF because ndiyo inoti tiri in power vanoenda vanokontrola chikafu ichocho kumareserva vamwe makanselas emdc chaivo chayo vanorambidzwa kumira kuzogova ipapo asi unozviziva iwe mavenas kuti mutime yedu yatakapinda yandino remember 70 parliament ini ndiri MP weMDC munhu wese weZanu PF muchimanimani wese taiti kana dona rauya munhu wese aiwana chikafu nekuti nzara haizivi kuMDC kana kuti kuZanu asi pari zvino taakuona kuti even veZanu vacho vari kutorwadziwa nenzara iyoyi nekuti chikafu chacho ichocho chavanonyima veMDC hachivakwaniriwo kakupedza mwedzi.
Mhm. Batai makadaro Mike Renye timbotora vagaule vebato reZanu PF timbonzwa kwavari kuti kwavariwo kunharaunda yavo ikoko nyaya iyo yechikafu yakamira sei nezvamanga muri kutaura kuti chikafu chinenge chauya chiri kuwanikwa chisingapiwe vamwe nezvematongerwo wenyika vagaude tinokuchingamidzai pachirongwa.
Ndinofara kuti kiboi ndimene
ehe manzwa zvekutaura Mike Renye panyaya yechikafu zvakamira sei kudunhu kwamuri ikoko?
Kwatiri kunoku kuri nani. Yes. Ndanzwa mamta kuti ndiye responde zvataura na Mike Renye.
Ehe.
Nyaya iripo ndeyekuti pamwe ichokwadi zvinhu hazvina kumira mushe zvinhu hazvina kunaka hazvina kutinakira muno muZimbabwe kune zvinhu zvakawanda zvisina kumira mushe kuti dambudziko riripo nderekuti mvura haisi kuwanikwa mvura yaisi kunaya zvakanakanaka zvichireva kuti tichapedzisira tari kwava nenzara vanhu iye zvino vanhu vari kutambura nemhaka yekuti chikafu hachisiri kuwanikwa vanhu nzara kumadhorobha nekumarezevha but zvinorwadza ndezvekuti nekuti vanhu vanopoliticisa zvese kuti vanhu vataurira nechokwadi handizivi kuti vanhu vanozopedzisira vatungamiri vechitaura zvinhu zvisirizvo seMike Renye achitaura kuti vanhu vanopoliticisa chikafu hurumende iripo yavamunangagwa hakuna munhu anopoliticisa chikafu chikafu chiri kupiwa munhu wese ende munhu hakuna munhu ari kusarudza kuti ndiva nani vepati yakati hakuna zvakadero ndiona nzi asi chokwadi kana tipe vanhu vakatarisa tinotoda kuti titore nguva iyi titaurire vateereri zvinhu zvirizvo hatidi zvokumboadvansa maagenda zvemapolitical parties edu hatitaurirei zviripo tichitaura tichiona kuti toda kubatsirai sei vanhu vanhu vezimbabwe vane dambudziko dambudziko riri guru nderekuti isusu hatisi kuda kubatana tofamba tichitaura zvisirizvo nenyika yedu tichitoropodzana tichiita zvakawanda wanda izvo zvinto zvinokorodzeka maproblemu akawanda isusu matibatanei mazimbabweni nyika iyi ndeyedu tese iyi tinoda kuti tibatane tiramba takabatana tigadzirise zvimwe tineka munyika inedu hakuna munhu achauya kubva kumabvazuva kuti kupi kokuti kudenga kokuti kupi kuti azotigadzirisa nyaya dzedu ngatitangei titigadzirisise isusu tirege kutaura zvisirizvo titarise nyaya dziripo and exactly what is there on the ground vanhu people are starving we need NGOs to come in the government to invite NGOs kuti maNGOs ngaauye azotibetsera hurumende ngaitibetsere tiwane chikafu vanhu vabararane kumadhorobha nekumaruwa hurumende ngaite mazano okuona kuti hakuna munhu achafa nenzara nezvataurwa napurezidendi izvozvo toda vanhu vanobatsira purezidendi iye zvino ngatirambai sevana vezimbabwe tiri mamwe chete kuti mambotiite zvinhu zvinobetsera mhuri yezimbabwe takapfuura kumaelections zvinhu zvokukampena izvo nezvinyaya yechikafu zvakapera hakuna zvizvozvo zvakapera kudhara nehurumende yanamuzaro iyayi
aiwa regai tingokubatai ipapo vagaule Regeti mukubata imuromo ipapo timbo tora mtirere aripana ariparishu nutia zuka shakere kwa muri rambai muri papapo esta.
Yebo ke siyazwa kutetu mweni silo sisi ugrace siyaguwa mge lakuse.
Labasekhaya
njengoba sisizwa ababalisi bemaphandleni besithi bahamba kanye kabili ngeviki
kanye ikho ngichoyo lamtsisi ukuthi sekuserious ukuthi abantwana ezoli yabantu abantwana bezimbabwe whether ungapi uweli ilizwe eSouth Africa or even ilozeni Africa ezoli really and truly ukuthi nomntwana ehambile wa migrate ukuthi bayahlupheka bahambe befunda sebabavalela isikole what are they saying so ibulala ile kuzeli ikusasa yabantwana. I don't know what this thing is, but this is serious now. It's getting into serious. Especially abantwana, you know, I've got a passion for abantwana, but in the end, one of them is going to be so sure.
Yeah, when you say Ugo Ungapi, Womsha?
Nami say UK.
Oh, what do you say?
I say I'm boarding, South Africa. I said South Africa.
Oh, I've been sitting kai mapandleni. Bakutshela okufanayo yini nqa ubachayela ucingo?
Yeah, yonke indawo nje abantu bayakhompana into ezisibuhlungu laba abantu abaseSouth Africa labantwana bakhona ukuthi iZimbabwe izalunga kanjani abantu babuyele ekhaya kubuhlungu sisasikwazi ukuthi singenzani ukuthi siyenzeni ukuthi sincedise abantu bekhaya bengahlupheki kangaka.
Yebo ke hayi siyathaba ukuthi usibe lawe kuhlelo utshone lawe usifakela umbiko wakho sikutshayele ucingo sande ukucubungula amatopic ehlukene.
Okay, hayi lathi siyalilandela nje siyathaba umsebenzi wenzayo kakhulu siyalibuyela nje insuku zonke sibuyela kwenza umsebenzi omuhle ukuthi liyivoice ukuthi likhulume ukuthi abantu ngebeyesicele ngabona liyakhuluma nje umhlaba wonke lino isakaza yonke indawo ukuthi yazi ukuthi abantu bezimbabwe bengafibe bekuclose the area but libalitshela abantu ukuthi abantu you are really doing a great job. May God bless you.
Yebo ke hayi siyabonga kakhulu usisi Grace. Sizabuyela njalo kucounselor Lillian Mlilo we-MDC yena kungukhansila wenjubelelo Bhengula. Kansila uke wakhuluma lawe ngamadona ukuthi ayabuya edolobheni lakobulawayo ukuthi lani kelike khetha abantu. Sizwile njalo lapho bexoxa omunye wakho layo we-MDC unkosazana Karenyi lo mnumzana Believe Gawule. Kukhona lina okunye ubuqilibezele lyake likubone yini njengamakhansila kobulawayo? Oh, asisela unkosa ukansela Mlila. Yebo ke si umbuzo lo sizawusa kumnumzana Gawule. Mnumzana Gawule isimo sinjani khona ngapho eCholocho? Abantu balethemba yini lokuthi uhulumende uzalungisa?
Thandekile eCholocho ngapha indlala sibili emangalisayo. Indlala lesikhumbule phela sithandekile sigcina kwenye indlala. Eyabunyaka lwana ophelile sesingena kwenye indlala njalo umkhathi leso sifikile kuyakhanya nje ngoba izulu kuzofika lezi sikhathi abantu abalimanga abantu njalo vele abalalutho vele emasimini ngaze ngitsho khona okulutshana kukhona nakobunye kwezindawo nxanxana nje kuyakhanya ukuthi hayi isimo sabona sibi kakhulu esikhangeleleke uhulumende usejile umongameli ukuthi ukumele bakuzama kakhulu abantu abazabulawa indlala so finally ngizana ikhulumile ukuthi bayenze yonke imizamo ukuthi bebonthi imali ikho ukuthi kuthengwe lo mumbu ezabuye ezavelwa ngaphandle ukuthi abantu akulamuntu ozabulawa indlala kodwa ngizicelayo ukuthandikile ukuthi uhulumende uyancediswa phela unethisa ngabanga bakhe uhulumende unethisa lawa ngabanye ayile inhlanganiso ezizimele zethu ama NGOs siyacela nawe ukuthi angenele abone ukuthi akula muntu obulawa indlala bancedise uhulumende njengoba nje kunzima nje kuyakukhangela umumo weZimbabwe leyo unzima imali uhulumende iyalisa konke siyalisa umuntu vezezimakuhle kodwa-ke okwakhathesi njengoba sihlangana le ndlala futhi yilo duvoti elikhona esihlangana nalo le ndlala nokuthi izifuyo zethu futhi kuyamele nazo zisile kunjalo kuyamele kulungiswe le migodi kulungiswe ukuthi izifuyo zithola amanzi le-stock feed zibe khona ama-NGOs anxayenganimajiko uhulumende kulezo nhlangothi ezinjengazinezo ezokuthi izifuyo zona zisile abantu bengasila izifuyo lazo zisile abantu bazabe besilile ngokunjalo sibe yile udukuthi lesikhangelelayo emele ukuthi sihlanganise amakhanda ndawonye uhulumende ancedise ukuze kungabi le muntu ofayo kubese kuthi nezikolweni lapha ukudla kabe kukhona ezikolweni abantu abantwana basuka ezingcilini ngekhaya bengadlanga kubona la ukuthi abantwana kulama-feeding scheme akhona ezikolweni abantwana bathole ukudla khona ezikolweni bathole kumbele kumahlewu kunata konke ilobo inhlobo yokuthiwa ngizithwala konke khona kwenziwe ukuze abantu basile sithandekile.
Hayi, kuyezwakala umbono omhle kakhulu. Ubambe khonapha ecingweni sizaphenduka kuwe.
Hello, caller.
Hello.
Tukutora nani uyezve muri kupi?
Manyoni paZimbabwe muri sete zemanga.
Aiwa, tiri wadiwani makadiko kuZimbabwe uko.
Nzara chete nzara.
Nati mabva maita maweku maita lucky pana amai Linet Karenye. MDC Vice President vari pano saka munogona kuzwana mukana wekutaura navo asi tiudzei kuti kwakamira sei panyaya yenzara kwamuri ikoko.
Ndisati ndanyanya kutaura zviri kuno kuHarare ndombotaura zviri kuMashonaland West kumunda kwanguko. Ndinoda kudaira agaulawo angoita roti hanzi zvanipf aiselekte nopa munhu wese chikafu vasadaro vasanyepa vachidaro reduwei zvanupf vanenge vakakugara kwamunoita munharaunda mune muchitozivana kuti uyu mutsigiri webato iri uyu mutsigiri webato iri vakangokuziva kuti uri wemdc chete unotobviswa mulaini maurimo mukana wangu watopiwa uri kutotorerwa ndozvavanoita vasanyepa vagauri isusu tisi vanhu vacho tinogara muvanhu muruzhinji ivava nemaposieni ava vaina vanenge vari mudzimba dzavo vakapfeka masutu vari mumasofa vadya maice cream isusu vane nhamo tisinenge tiri mumasango mu tine tichizviona zvezvichiitika saka vari kuona munhu wese pari zvinova kuti zanupf hatishaida nenyaya yekuti inoselekta vanhu vanoda munhu nguva yemaelections ane muno anopikana panowedzerwa mari vanoti tiri kuwedzera masivo sevanhu asi kana yava nguva yekuvhota vanoti munhu wese ngaenda anovhota tinokudai ezvinozvi munhu wese asvinura tete mavhe nekuda kwenzara nekuda kwerafu yavari kutiita muno muzimbabwe uku ndakuchidzoka kuno kwaHarare manje
kwakamira sei
sadza chairo takatorikanganwa kubva pandakataura nemishondoriya ndichiti hauchatowaniki paye kumbare kwake ikokoko hauchatowaniko wamahwekwe kuti uzvowane zvimatsaona zviya zvii saka vasanyepa babara ezvinozvi kuno kuti tinongonzwa nhau dzecorruption idzi dzeumbavha hwavo imomumu ndo dziri kungotaurika asi vaiti tiri kuda kutaura nyaya iri kamwe chete nekuda kwemapuraizi ezvinhu vanhu vaomerwa yemapuraizi haisi kutaurwa nekuda kwokuti iyo hurumende yedu iyoyo ndeyena mashops ese akazara muno muzimbabwe saka kuti vachida kudzikisa chinhu havakwanise nekuti mashops ndeavo please ngavatinzire utsidzi izvozvi ndokutaurirai ti ndaane 2 weeks tisingadyisadza hatisi kutori 1 hatisi kuzva kuti tinoribatira papi sadza racho vakatidaro mufunge vakatiti maskufizi tichadzikisa nazvino ndakakutaurirati ndakaenda nokumbirira mwana akatozingwa ndakatomuendesa kumusha kuwaini uko kumashonaland west uko ndokwandakanoisa mwana izvozvi nekuda kwevanhu ivava vanonyepa anagaule baba nemutsadareni ngatijekeseranei chokwadi mdc ikada kubatsira vanhu umo munotuma masabhukuti kana vauya varovei kana vauya zobatsira vanhu chegai vape vanhu vacho vanenge vachinyima pane kuti munhu orara nenzara chakanaka chii ngatipei vanhu vacho vamuchazovhara futi iri kupamberi apo 2023 wapiwa hawa nachamisa vacho voguta zvavo kane kuti imi mavanyima mozotikukurutsa futi 2023 ndeyemuofisi yesikavha mosi taneta veduwei tiutambudzika vanhu isusu zvakanzi upo wakupinda heri kubva nekumozambique pamozambique padhuze dhuze apa upo wacho hausati wasvisa hanzi yeruba kwa Angola hausati wa shika abata abutuwe chikaba moto ya wani chirwele chungota uwa chateke shira ikati ya nziye
manyoni
manyoni akazara zimwanzi matura akazara uruko tupo ashu
mhm manyoni tinama hii Linet Karenye vebatore MDC daima nasi mune mkano wakuta urosha murugu vaga ule mataura na chita uraisha mungada kufunza mai Karenye tisati tati muchi pova mkano
hello
alo mai Karenye. Hello, Maika Renye. Ehe, pana kola, ripana panonzi manyoni. Barukuda kufunza, shavrota kufunza. Wokuwa muritaura yenyu manyoni.
Hello, ndaida kutawa neni maini watumo tikira ku MGC. Kutisuto anu, katu kutambu tuwa. Ama zedu zinotikano zinotikira MGC. Njibota kasiya na special kumamisha. Awati wikana chini, wachini ma MGC. Ndangani chukumbiri sao. Kuti mwende mshuno wa pao imini nirudor wa mwari kama wakabuda wane puti zawasila mwala pachikafu wajika wano mwenye wala kutambura awana cha wala kumbopiwa wane kwa chini mshatu wana chamisu saka wano wane kwa shoti chamisu uchu wano mwana kupiwa wachigara kumamusha redwe kile mwana wabatila wame wala nukutigira isha kastimba
ama ikarenya neno mazwa shukuta uru
ndi noti endaso yeti endaso yindu kwa shwa hata ura chaminga ngoda kutawara mainyoni ndecho kuta ayu ati noti enda nebuti inimuru kuona oku oma kwa ita Zimbabwe ati chaminga ngoda kutoka kwa muri ndeche kuti wacha mista avasiri uwa nonzi nduo varisa pozi kuti wapewa ni chikafu uru mende memu temo wedu we Zimbabwe ne constitution yedu we Zimbabwe inotawara kuti iko zero ye munu wese wemu Zimbabwe kuti awo ane kujika mari dzatiri kuendera kumabasa taxi ya tinotorerwa ndo imwe yemari inotenga chikafu chichienda kumaruzeva vanhu vatinopihwa chibage asi taita dambudziko rekuti Zimbabwe yaita problem yekuti hurumende yezanu PF ndo inoenda yosvika yonotora zvechibage icho chiya saka chakutodiva imimi neni nevari kumusha ndechekuziva kuti aita dambudziko ndiani dambudziko raitika kuzanu PF iri kutora zvinhu nechigombiro iri kutora chibage nechisimba ichinyima vabereki vedu ndoda kuti ndikuudzei kuti kuna ana mutasa ndikatarisa mutasa central yakamboita jambanja ichitaura iyo kuti kumapurisa nevezanu kuti hapagoyiwi chibage pano nekuti chibage hachiziri chezanu PF saka chakudiwa vanhu vezimbabwe ndechekuti tibatane kuti kana chikafu ichocho chauya vachamisa havangauyi vatikugoverai chiripo ndechekuti kana chauya kana tiri kubva kusocial welfare kana tiri kubva kugovernment kuma NGOs isusu ngatimire ndichizvimirira nemarights edu kuti hapagoiwi chikafu pano kusvikira munhu wese ari mutete apiwa pasina political party ndo chete chatingakwanisa kuzvitsunungura muZimbabwe pasina izvozvo zvaninoita mabira ajojiro
aiwa tinotenda mai Karenye moramba zvenyu muri panhare zvare Tabitha tichakubatai munguva inotevera mabva mawanikwa muchitaurirwa namai Karenye ameno vagaule kana muchiripo tombodzoka kwamuri manzwa zvanga zviri kutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo yemashonaland west vari kutarisana nedambudziko rekuti ikoko vari kunzi kana usiri wezano PF chikafu hauwani zvakamira sei
zvavari kutaura vakarini zvino ndirwadza chaizvo inini andi unazaka kana isusu semhuri yeZimbabwe ngatitaurei zvinhu zvinoti chokwadi kuitira kuti nevanhu vari kunze vanotibetsera vanzwe zviri chinhu chaicho chiri kuitika on the ground noti zvinhu zvisirizvo nemhaka yekuti zvinhu zvakadai zvinotikonzeresa maproblems akawanda one zvinotinyisa chikafu nemaNGOs zvinotinyisa zvinoinyisa zvinhu zvakawanda nemhaya yekuti vanhu vanenge vachitaura zvisirizvo pahurumende iye iripo gavhenmendi yedu iripo hakuna chinhu chakadaro kana kune chinhu chakadaro ndoda kuti nyaya iyi kana tichitaura chokwadi ngaimboripota investigate tione kuti ndiani ari kunyeba panapa
Aiwatinotenda regai timbopa mukana kune vamwe esta.
Yebo ke siloke sikhonapo mnumzana Gawule kungabe kulenhlanganiso yini ezizimeleyo ezinika abantu ukudla khona ngapho echolocho liyababona yini World Food Program liyababona yini lokuvela kukhulumende abantu bathola yini usizo
abantu sithandekile bayalithola usizo ikakhulu ugatsha kwakhulumende lo sosha welfare liyapha abantu abadala ukudla lisezilisika alimanga ugatsha likahulumende kakhethi uhulumende njelindlela isiyindlela ememethekayo ukuthi eziyinkulu kakhulu sokumele kunikwe izimuli zonke ikakhulu njalo kukhona ama vision labana labo-WFP bayebeba banikayo ukudla la kuyake kubhalisha abantu ngamashobhuku bebhalisha abantu bonke abantu bethola ukudla akunachurch yephani njalo amapolitika ama-leaders ama-politika party bafunakale ekudleni lokhu abasondeze eduzane ngitsho loko okunye kwe-GNB kukhutshwa igatsha le-social welfare kuyake kula mapolitika ama-councillors yayo yeqola lama-village yethu ama-traditional leaders yaba khona duzane nokudla loko okunye ethandekile ukuthi abantu bele bekhuluma amanga bethi bona ukudla loku kuyakhetha abantu bezame into yobathola ukudla abazali bemdisi ngamanga ethandekile yaluhlaza abantu abafuna ukudila indima yabo ngento engayisiyo into kuyayangisa kakhulu khona ukuthi abantu bele bekhuluma into enjalo abantu bekuhluphekile benje kuyoku hlanganisa amagama ndawonye incediseneni ukuthi abantu uhulumende ancedise ama-NGOs ayingathi ezizimele kodwa zindlela zincedise abantwana abantu bathole ukudla ezimakhaya nezikoleni abantwana bethole ukudla siyekele ukuqamba amanga ngento ezinaleze akukwazi ukuncedise ngalutho kuloku amagama ivoti ngabuya nininini kodwa ukhuluma amanga ngento elimazi isizwe isizwe mboni kuya sincedisa khonokho nokudinga ivoti ukuthi abantu baze bafe abantu yokukhumbula ukuthi uzathola ivoti ngokuthi abantu bazazonda bezibalo kubi kakhulu.
Yebo ke hayi kulungile, besifuna ukuzwa nje ukuthi abantu bona kungasikho kwamabandla bathola yini uncedo. Ubumile khonapho ke sizabuyela kuwe ke sithathe umlaleli uDliwayo. Siyakwamukela kuhlela.
Sabona mama, isabonayo.
Yebo ke sikhuluma la ungaphi Dliwayo?
Ngibuya eRichards Bay ngeKhombo. Izo befuna ukukhuluma la manje manje abebekhona abasivume sibamba amafoni.
Yebo. Kuhle ngoba selingeni lecingweni. Kodwa kungathi
eKhombo khona manje.
Ningabe line radio yini eliyifundileyo?
Ngiyabonga kakhulu ngokunikeza isikhathi esokuthi ngikhulume lobaba loGawulelo. Mina kahle kahle mina mbuye ngiqale mina kwisimbondwana samanje.
Kodwa ungaqhubekeli phambili, ungaqhubekeli phambili khona eza kuzwa la umnumzana Gawule. Ungabe ule radio yini ukuthi uvale ivolume ngoba kulokunye okuzwakala. Ye, ungayivala ye khona sizozwanana. Ye, njalo sikhulumeni kuhle nje sibuzele imibuzo eyakhayo.
Ngikunikeza ithuba lelo ukuthi ngiyebuze uba uGawule 1-on-1 njengomakhaya. Mina ekhaya mina mbuye mtari.
Yebo, uthe umbuzane umnumzana Gawu.
Umbuzo uthi kathi izano uthe emsebenzini umbeni uyayithanda izano.
Ye, ungacaca kuhle wenzela ukuthi umbuzo wakho awuphendule kuhle.
Uyayithanda na izano then izveza ukuthi azesemsebenzini kuphela yini. because I'm born with the person developing and I tell the Isan, the old Tanda, my old Isanu. Mina mutoshone ndiyo engizonda ngaizani mama mina ngaito ni kukura hunde mina angkangelu ndiyo ndiyo ni engatapoti zandiyo enzo mbaba lo
ye ae nkala nukumuza kutu alivela ngapengkai
alivela ngai mina mbuye mtari
ote mtari ok aigwe zwagala nako ke umbuzo ooo kudu misiona aigwe lungile aigwe shuku kudu mazoki ndimi ngona kutendule sili ngona kuphendula umnumzana kaulu
mama ngikhuluma ngimizini ngikambe endaweni eziningi lesana selangani ngikhuluma nje ezindeni
hayi kuhle
ngicela ukuthi ngikhulume leyo gawula walona wale ukuthi kathi izani yamenzani hayi buze e professor Jonathan Moyo ogesi mgabe labantu izani into enjani
ye usomzuzile ngona simnike ithuba lizaze liphele nanku umbuzo umnumzana kaulu sisamelele uyabuya
ngazwa ngiphefumule izaphu uJoshua Nkomo umsunguli uFather Zimbabwe nguye wasincedisayo ukuthi sibambane nezanu PF zabumba izanu PF yikho lapho sikhona lapho Nkomo wasishiya khona ngaye ngakwazi ukuthi mina yini mina ngivela kuzaphu ngazalwa ngiphefumule izaphu anizaphu ngumayimaro ngizalwa angizange ngijoyine izaphu ngaye uJoshua Nkomo wasethe wasihlanganisa faba isizwe sibambene ukuthi isizwe singa singadabukani phakathi ngento esasezinzakalo zombangazo loko kwaphela ukuthi uthi yena indawo umuntu ezani uphiye kunjaninjani umbono wakho wena wena bana khonapho lapho khona mina ngikhonapha lapho engikhona ngi-right lapho engikhona la
ye nanso-ke impendulo mnumzana Dliwayo
ithene njalo uzayibona izanu kusasa
ye
uzayibona izanu kusasa
ye uyachasisa lapho ukuthi abantu abaningi abasuka kuzaphu bangena
ngiyabonga amaithibongezekuthi ngikhulumeleyo 1-on-1 kumele lalanhlezigaba ezibuze imbuzo eminingi ngendaba yezanu izanu yena wahamba wayajoyina izanu abantu abafona izanu babayazi
ye kodwa umzwile yini ukuthi uthi
ucabange kabili
hayi kuhle sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo mnumzana Dliwayo
interesting debate there Mike Renye kana mushiripa nare mbodzo katinzi hello Mike Renye hello Mike Renye ehe amupoti tsana nguro kuti takatarisa pari zvino titarisa zvedu mune ramangwana madzimai nevamwe vakateerera panguva inoyi zvii zvamungavataurirawo kuti zvamuri kuita imi sebato reMDC kuwanikwa muchiita kuti upenyu hwavo hurandudzike
isu seMDC mavhela sekutaura kwandamboita tinoitawo zviya zvekuti tizame kubatsira vanhu kuti tione kuti tingadii kuti tiwane cheuviri tiwane kuraramisa vana nemhuri dzedu tiri kuzama kuita ishu iya yekuti isu kumaruzevha kwatiri tiite ishu dzedu dzemagadheni tiite ishu dzedu dzemikando yekukandirana zvimari zvedu kuti zviwande but hapana hapana chazviri kunyanya kutipa chouviri chakawanda nekuti mavelas mari iyoyo uri kuti kana waiwana kaprofiti kacho kwawawana ikako uchada kuendesa vana kuchikoro uchada kudya mumba saka ifull from hand to mouth hazvisi kubatsirika chashata muzimbabwe iikonomi yedu and isu semadzimai emuzimbabwe ngatisarasiswa pfungwa nezvanhu babawo vari kutaura baba Gaule wandanzwa vachitaura vanotaura kuti kuda vanhu vakanyimwa chikafu munguva yamugabe mubvunzo wangu kwavari ndewekuti nhai baba Gaule hurumende yamugabe neyamunangagwa zvakasiyana here handiti ingori zanu pf leadership iyoyo yanga iripo paina mugabe ndo ichingoriposa nhasi itai zvinhu zvinoti chero zuva ramunomuka makafa mwari anokunzwirai nyasha vanhu vamuri kunyima chikafu awa these are innocent zimbabwens vane kodzero yekuwana mari kana imi muchida kuti murarame sezanu chitorai mari yemaratepayers enyu imini yetaxpayer yevanhu vezanu ndokuti muone kuti hakuna amunoona ane mari inoenda kuzanu dai zvainzima munhu ngaanyore tsamba kuti yangu teksi ngaiende kuvanhu vanoda MDC ndopamaizoona kuti chikamu chamuri kunyima va kuzwisisa kuti chasatisa kuti chii imi sehurumende yezanu chinjai maitiro enyu mazimabwenzi namadzimai takurara pakunozvara hakuna mushonga pakurwara BP hakuna mushonga zvese izvozvo zvaurawa nemi vanhu vezanu gadzirisai hunhu hwenyu muchinje chero mukati chero nguva iyoyo kuti mugabe zvinhu zvanga zvakadai zvakadai hurumende yamugabe kuda munguva iyo yanga itombori nani nekuti maiti zvinhu zvikapfiva mugabe akataura kuti zvidzike zvaidzike vagaure mugabe achibva pachigaro akabva bhare sipo richiita 85 cents nhasi bhare sipo muhurumende yenyu imimi vagauri yakuita mari ye$45 mugabe akabva chingwa chiri $42 kana kuti $50 kune chaizvonzi chaakudhura izvozvi chaa$19.20 saka zivai kuti hurumende yenyu imini itori worse than yamugabe chinjai maitiro we are sick and tired of your government and your ruling as women of zimbabwe we are tired mafees hatisi kuawana izvozvi munoti kumakoleji kumayunivhesiti mwana ngaabhadhare ma$7,000 where do you expect a civil servant to get $7,000 imi vagaudi anoiwana kupi ticha $7,000 yekuendesa mwana kuchikoro be serious mugabe paakabva vanhu vaiafoda kuendesa vana kuchikoro but your government na ED we are sick and tired
amai Karen chiregai tipe vagaule vapindurewo. Thank you so much. Let's give a chance to Mr. Gaule to respond. Vagaule maamuri kunzwa zviri kutaurwa navakarenyi mongoti pindurei muchidimbu kuti tipewo star nguva yekuti ataure neni.
Zvinoradza kuteerera vanhu vateereri vechinzvambu nechirasika echisapota mugave ekuti mugave yakakonzeresa maproblems atinawo munyika yedu neuramba mavirambira chigaro during time erin power takaona maberia church echiuya maberia chatakaitsakarasinga chatenga nesigwa nesagare sagara kazara mabhondi maberia church kwakauya mabhondi notes nenguva yamugave zvese zvakashata zvese izvi zvakaitika nenguva yamugare iye zvino ari kupreza mugare nemahava kuti vakabatana nedifoti kuita zvinhu zvenyu vakabatana navo ende izvo zvinoratidza kuti munhu wacho haasi kutaura chokwadi ari kutaura ari kurasika haasi kuziva kuti mugare ndi yakakanganisa zvinhu zvese zvese zviri munhu hurumende yamunangagwa iri kugadzirisa chinhu changa chakafa munangagwa ari kutora economy inherited a dead economy and we must admit tell the truth and shame the devil kuti vanhu munangagwa akatora hurumende chechinhu chakafa munangagwa ari kuzama kuti achiraramise chinhu chakafa ichi
aiwa regai tirikukubatai muromo ipapo vagaule
kuti muwane vhoti muelection inouya kuti vanhu vatambure varambe vachitambura
batai makadaro sta
hayi siyabonga bonke ke abasixhase kuhlelo lwethu lwanamhlanje lapho ebesicubungula khona inhlupho ezibhekane labaningi sizibuza ukuthi kambe abantu kuyini abakwenzayo ukuthi baziphilise sibonge ukansela Lillian Mlilo obe kuhlelo lethu labanye njalo abasixhasile
aiwa tinotenda honorable Lynette Karenye the MDC vanova ivo vice president we MDC uyezve tanga tina vabelieve Gaule veZANU PF tichitenda zvakare tisina kukanganwa mese muri pano palive feed yedu parizvino pana Adala veGonyeti vari kuti takateerera vaGaule Walter Mapfumo hanzi tiripo disciple Madandira vakuti we are here talent Manika ari pananzi tiri we are here hanzi how are you Angela Magariro vari kuti maswera seiko sister Mavi I'm following you from Cape Town. Tobias, Wateyans, I don't think Vagaule Shamurkutawara and no one can change believer. Adela Gonyet, Varuti politics, Zenu Madara Imi, Angela Magara Kutishwakaoma, Veduwe Shukitka Munika. Adela Gonyet Vavanyora, Vagaule, Amen of Vavaisa, Kutivarkufaz, one is Mesha Murkutawara and Ofunga. As it's not tender, I say Claudius Benella, and the Maramba Erectifonera. Aiwa, tinenge tichiedza tinhare zvedu tichiramba. Ini ndini Marvelous Nsanganya uye ndiri muWashington.
Yebo ke asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngolwesine oluzayo olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.